right here, Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington, D.C.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 14, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munzvimbo dzatinopfuura nadzo tinotestwa matemperature. Magonyeti hatibvumidzwi kutakura vanhu, haisi public transport. Saka tinoteerera mukuteme government kuti hatitakuri vanhu, tinofamba nezvatinenge takatakura. Zvatinotakura zvinochekwa oven mumaboda, vachiona kuti zviri pamapepa ndizvo here.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi matatu nevana, kana kuti 1034. Vadzidzi vakawanda vari kunyora bvunzo muchinhoyi vanoti havasi kufara nekunyorera bvunzo panzvimbo iri kuchengeterwa vanhu vari kuongororwa kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende haina chido chekurwisa nekupedza uori munyika, zvisinei hazvo kuti mutungamiri wenyika vanobuda vachishorobodza uori uhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi matatu nevana, kana kuti 1034, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu makumi mana nevapfumbamwe vaine chirwere ichi. Izvi zvakabva pavanhu zviuru zviviri nezana negumi nevapfumbamwe, kana kuti 2119, vakavhenekwa chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vaive mazana matatu nemakumi mana nevatatu, kana kuti 343, kuchitiwo vafa vasvika pagumi nevapfumbamwe, kana kuti 19. Pavanhu vakawanikwa vaine covid-19, makumi maviri nevasere vakabva kusouth africa, makumi maviri nemumwe vari vanhu vanga vagara vari munyika. Munhu mumwe chete akashaya ari mudunhu reMidlands, uye zvinonzi akazoonekwa kuti afane chirwere ichi mushure mekuvhenekwa kuti paonekwe chakanga chamuuraya, kana kuti post-mortem. Nekuda kwekukwira kwechirwere ichi munyika, komiti yehurumende iri kutungamira kurwiswa kwecovid-19 yeAd hoc Interministerial Task Force iri kukomekedza kuti patorwe matanho akasimba anomisa kuparadzirwa kwechirwere ichi munyika. Matanho aya anonzi anosanganisira kumiswa kwevatyairi vemagonyeti kuviga vanhu pavanodarika miganho vachipinda navo munyika, kuwedzera kuongororwa kwekuteverwa kwemitemo mudzinharaunda, uye kuwedzerwa kweuwandu hwevanhu vari kuvhenekwa chirwere ichi munzvimbo dzine vanhu vari kubatwa vaine chirwere ichi. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematatu, kana kuti 13 miriyoni, vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vafa vadarikawo zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvitatu nemazana matanhatu, kana kuti 573,600. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, ava vekudarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu, kana kuti 3.3 miriyoni. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matatu nezvishanu nemazana matanhatu kana kuti 135,600. Vanotyaira magonyeti vachienda kune dzimwe nyika varamba mashoko avari kupomerwa nehurumende ekuti vari kutakura vanhu zviri kunze kwemutemo vachivayambutsa miganho kana kuvaendesa kune mamwe maguta pamwe nemadhorobha. Mumwe mutyairi vafinos Chikunda vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ingori tsika yegovernment yedu yeZimbabwe yekungoda kupomera pomera vanhu nekukundikana kwavo. Vemagonyeti tinofamba mukati menzira, hatina vanhu vatinotakura because vanhu vari palockdown, vanhu havabvumidzwi kufamba. Kana tichikirosa maborda tinofamba zvakanaka. Ndo zviripo mukomajonga. Hakungozorwa mafuta enguruve yausina kudya. Isu tiringoita basa redu tichifamba tichiteedzera mutemo.
Imi pamunopfuura nepamiganho munoongororwawo here kana kuvhenekwa kuti mune chirwere ichi uye zvamunee makatakura zvinotariswa here?
Munzvimbo dzatinopfuura nadzo tinotestwa. Tinotestwa matemperature. Magonyeti hatibvumidzwi kutakura vanhu, haisi public transport. Saka tinoteerera mutemo wegovernment kuti hatitakuri vanhu. Tinofamba nezvatinenge takatakura. Zvatinotakurawo zvinochekwawo mumaborda vachiona kuti zviri pamapepa ndizvo here.
Asika imi muri kunzi muri kuwedzera kupararira kwechirwere ichi nekuti muri kutakura vanhu zviri kunze kwemutemo.
Chirwere kuparara hakusi kuti chiri kuparadzwa nemadhiraivha ematrucks. Apo handiteerenderani napo because chirwere ichi chakabva kure. Chisati chasvika munyika mukati menyika yeZimbabwe ndinorangarira. Even vakuru vedu vaitaura zvavanoda, vamwe vachitaura kuti vari kurangwa vachena. Asi chirwere zvino chasvika mukati menyika yeZimbabwe chiri kungopararira, hachisi kupararidzwa navanhu vemagonyeti. Ipapo handitenderani napo mukoma.
Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe imiwo semunhu ari kufamba achipinda munyika dzakasiyana siyana pamusoro pechirwere ichi?
Ndingatoti munyika yedu isu tingatoshinga nemunamato kozi kana takatarisa mukati menyika yedu zvinhu zvakaoma. Zvinhu zvakaoma, unoshaya munhu anokurapa kuchipatara. Hakuna madoctors. Madoctors vari pastrike. Madoctors vari kuchemerawo mari, havana mari. Shuwiro yangu kuti vanhu tingoramba tichigeza hedu maoko edu, tirambe tichisanitaiza maoko edu zvakare. Tiraya utsanana kuti chirwere ichi chisanyanye kupararira semapararira achiri kuita because iye zvino manhamba edu ari kukwira nguva nenguva. Dai Mwari atibatsira taramba tichiteedzera mutemo kusvikira pawanikwa mushonga unokwanisawo kuparadza chirwere ichi.
Avanga vari mutyairi wegonyeti vafinos Chikunda vari parunhare nestudio 7 vari muPort Elizabeth kuSouth Africa. Vadzidzi vakawanda vari kunyora bvunzo dzechikoro chepamusoro cheZimbabwe Open University muChinoyi vanoti havasi kufara nekunyorera bvunzo panzvimbo yeChinoyi Training Center iyo iri kuchengeterwa vanhu vari kuongororwa kuti vane chirwere cheCOVID-19 here kana kuti kwete. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi ava avo vakatanga kunyora bvunzo nezuro vanoti havasi kufara kuti vari kunyora bvunzo dzavo panzvimbo iri kuchengeterwa vanhu vakabva kune dzimwe nyika vanosvika 23. Bazi rezveutano rinoti harina kunge raongorora nzvimbo iyi kunyange hazvo bvunzo dziri kuenderera mberi dzichinyorwa. Mumwe ari kunyora bvunzo dzake paChinoyi Training Center vaDenimo Nokwara vati vari kuziva kuti vari kuisa upenyu hwavo parumana nzombe asi hapana zvekuita.
Tiri kutya but sometimes vemusina chine option because we thought otherwise vangada vakaisa maexaminations paChinoyi ai izvizvo kana nemakondi zvataifunga.
Asi mumwe anyora bvunzo nhasi muzvari nometa nzira vati chiri kuvadzikamisa hana ndechekuti pane zvikwanisiro zvose zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19 kusanganisira kunyora vanhu vari kure nakure.
Vanotongoti hanzi vanhu havangopindi chete nemota mukati, munofisitwa muri pagedhi. You have to come an hour earlier, mova mafiritiwa, mova mapinda, then you do your unonzi your social distance, mova matopinda zvamatipera. Hakuna munhu anogara mukati otonanga ku.
Mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevanhu vari kugara panzvimbo iyi vebazi rezveutano Dr. Paradzai Mudzengerere vati Zimbabwe Open University yakavanyorera tsamba asi vanga vasati vavabvumira kushandisa kunzvimbo iyi sezvo vanga vachida kutanga vaongorora nzvimbo iyi. Mukuru wezou amai Margaret Munyoro vati zvakaitwa izvi kukanganiswa kwakaitwa kudunhu remashonal and west.
Vana vanoda kurohwa ivava DRD.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yebatanidzwa Dr. Henry Madzorere vanoti kunyoreswa bvunzo munzvimbo dziri kuwanikwa vanhu vakawanda vaine chirwere cheCOVID-19 kusarongeka kwemhando yepamusoro.
Kana huwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere checoronavirus kumaquarantine center edu hwakawanda sezvatiri kuzwa nehurumende, tingangoti kwaakupesana kwepfungwa kuti hurumende itendere vanhu kuti vaende vanonyora mazamanishoni paquarantine center. Kuti tingati vanhu vanepfungwa dzakati kwesere vangati izvo vanhu vechikoro vaende vanonyorera mazamanishoni paquarantine center, isu tichiziva kuti izvo vanhu vari kubva kunze uko ndovari kuuya neutachiona hwakawandisa wecoronavirus muZimbabwe.
Zvichakadaro, dunhu reMatone and West rave nevanhu vaviri vafa nechirwere cheCOVID-19 zvichitevera kufa kwemumwe murume kuMhondoro muBayera neZuro. Gurukota redunhu reMatone and West, amai Mary Moliswa Chikoka, vanoti vari kushushikana zvikuru kuti vanhu vari kufa mudunhu reMatone and West vagari vekumaruwa. Amai Muliswa Chikoka vanoti vagari vekuMhondoro muBayera vanofanirwa kunovhenekwa chirwere cheCOVID-19.
Tinongokumbira dunhu rekuMhondoro muBayera kuti izvo vanhu vave vigilant. Kana pane vanhu vaivaona semunhu aishanda nevanhu vakawanda, tenchikumbira kuti izvo tiende kunotestwa kuti tioneko kuti izvo hatina here chirwere ichi cheCOVID-19. Isu seprovinsi tingoti
munhu wekutanga kufa mudunhu iri ndimbuya Nguni, amai vevaimbove gurukota rehurumende vaSylvester Nguni vakashaya muna kubvumbi. Kusvika pari zvino vanhu makumi mashanu nevasere vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mudunhu reMatone and West. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Sangano rinoshanda rakazvimirira rakabatana neimwe kambani rinokumikidza nzvimbo dzinocherwa mvura nevanhu vari munzvimbo dzinonyanya kunetseka nekuwana mvura muBulawayo. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Sangano reDanish Church Aid richishanda nekambani yeShweppes Zimbabwe rakumikidza nzvimbo nhanhatu dzekuti vagari vari munzvimbo dzinonetseka kuwana mvura muBulawayo vawane mvura iyi nyore. Vachitaura neStudio 7 pakukumikidzwa kwenzvimbo yakadai mumusha wePumla South nhasi, mukuru weShweppes mudunhu reBulawayo Vanesh Mashavave vati vakaona zvakakodzera kubatsira kanzuro yeguta reBulawayo nekuziva dambudziko rekushayikwa kwemvura rakatarisana nevagari.
Zvatoziva kuti muBulawayo mvura ishoma uye nzvimbo dzatiri dzino dzakakwirira vari kuwana mvura zvishoma. Sataona zvakakodzera kuti tibetsere guta reBulawayo kuti vawane mvura yakachena yekunwa.
Kanzuro yeguta reBulawayo ine urongwa hwekuva nenzvimbo dzakadai dzinosvika 25 dzekuti vagari vanenge vachikwanisa kuwana mvura pachena. Sachigaro wekomiti Engineering Services mukanzuru vaNS Trava Moyo vati kanzuru inofara kuti kune masangano nemakambani ari kuzvipira kubatsira kanzuru padambudziko rekushayikwa kwemvura.
Mvura iyi imvura inobva mutepe inotakurwa nebhauza reSweps ichitipa mvura yacho yakatritiwa yakafanana nemvura inobuda mutepe ichibva kukanzo. Iyi inzira yatakaona kuti vanhu vanoshaya mvura kana kusina pressure vanofanirawo kuti vawane mvura. Imvura futi haisi mvura yekuti inotengeswa, imvura inobva muchirongwa chokubatsira vanhu mahara inoitwa neCity of Bulawayo.
Nzvimbo imwe chete yekuti vanhu vawane mvura inenge ine tangi remvura pamwe nepombi dzekuti vagari vachere mvura, uye nzvimbo imwe chete yakadai yakavakwa nemari inosvika zviuru zana zvemadhora ekuAmerica. Mumwe mugari wemumusha wePumla South vamakodengu vati nzvimbo yavo yange yave nenguva isingawane mvura, vachitiwo kuwana mvura kubva kuzvibhorani range rave dambudziko guru nekuti panenge pane vanhu vakawanda vanenge vachida mvura iyi. Amai Beatrice Chuma vatsinirawo izvi vachiti kushayikwa kwemvura kwange kwave kukonzera matambudziko akawanda, vakati vafara zvikuru neurongwa uhu.
Vanhu havachagoni kuwacha, havachagoni kudiridza mugadhini sezvo iri nguva yenzara. Saka izvozvi takukwanisa kuwacha, chero pavada kuwacha vakuwacha, nokuti mvura tinoipiwa chaizvo. Hatichamuki kuseni kuchitonhora Saka tinotenda chaizo Mwari dea pindira mvura yanaya tiko wana mvura inova kudenga.
Kutare Bulawayo rakatarisana nedambudziko rekupa vagari mvura yakakwana zvekuti pari zvino vagari vari kuwana mvura kamwe chete pasvondo. Pane vanhu 13 vafane chirwere chemanyoka kusvika pari zvino nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende haina chido chekurwisa nekupedza uori munyika zvisinei hazvo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanobuda vachishoropodza uori uhu. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memashoko avamunangagwa pazuva rekucherechedza zuva reAfrica Anti-Corruption Day, pamwe nemashoko avakataura ekushora uori pamusangano wePolitical Actors Dialogue neZuro, mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vanoti aka akasike kutanga vamunangagwa vachitaura mashoko akadai asi pasina zviri kuitwa. VaKumalo vanoti semaonero avo hurumende iripo ine uori hwakanyanya kudarika hurumende yava Robert Mugabe.
Hurumende iripo iyi inenge itori momuori and vanhu vari kutora mari vachitora vachizviisawo muhomwe kuti kana uchifamba kunzoku vakutonzi kutora mari United. Vanhu vakutotsvinira hurumende iyo kuti ndeye kutora mari United, saka vakabvisa vaive pachigaro kuti vachipindawo vaonewo mukana wavo wekutorawo mari.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanoti pavakatora matomu vamunangagwa vakataura kuti vachaparadza uori, izvo zvavari kutadza kuita sezvo uori hwacho huri kutoenderera mberi.
Uori hwacho hausinyaya yekuti patorwa mari chete, asi kune uori futi wekuti pfuma yese yenyika iri kutorwa navanhu vashomanana. Vatora kune zvekufambisa zvemafuta ekufambisa, vatora kune mabhengi, vatora kune mamaini, upfumi waenda muvanhu vashoma, vanhu vazhinji vachitambudzika. Saka pari kuda kuti paitwe hurukurano dzekuti dai vauya tigare pasi, asi tiri kuona kuti hurukurano havasi kudzida, nekuti kutripartite negotiating forum kwatinofanira kunga tichikurukura hurumende nevemabhizimusi nesu vashandi havasi kuchikoshesa chinhu ichocho, nesu takutoona kuti hakuna basa rekuendako.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vanoti vanoona sekuti zvinonetsa kuti hurumende irwise uori, nekuti vazhinji vanoita uori vari pedyo nemutungamiri wenyika nevamwe vakuru vakuru muhurumende.
Tanzwa zvakawanda nezvamunangagwa chitaura. Munoziva kuti vakabvira kare vachingotaura kuti tada hatichada zvecorruption. Hei, zvazoita sei zvecorruption? But government is not taking a strong stand panyaya dzecorruption. Vanhu vari kuba, kuri kubiwa police force, kuri kuitika corruption isingaiti. Mukaenda kwese magovernment office munoona kuti corruption yega yega. Saka kana uchitaura kuti vari against corruption, where is the evidence yekuti mamovements are kuitwa? Ngatitarire zvakaitwa naJohn Magufuli sezvizvi president wekuTanzania. It was very straightforward and wakauya ari strong achitanga kuita fire vanhu vakanga vachiwanikwa vachiba kumahospitals nezvinhu zvakadai. Komuno musei tichitadza isisu kuita go against zvinhu zvatinonyatsoona zviri pachena kuti hapari kubiwa.
Vanongora nyaya dzematongerwo enyika vakarerekera kubato riri kutonga reZANU-PF vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti mashoko avamunangagwa anoratidza kuti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzeuori munyika.
President vakaratidzawo kugununguna kwavo nenhau yeiri kutaurwa mazano ecatch and release. Zviri kuratidza kuti president munhu ari kunzwisisa, munhu ari kuona kushata kwecorruption, ari kuonawo ari kuitawo mafrustrations seari kungoitwa nemazimbabwens ese panhau dzecorruption, kuti kumakoti kana nyaya dzaendauka ngadzikurumidzawo kuti dziongororwe.
Asi vamunangagwa vanoti hurumende yavo iri kuedza napose painogona napo kurwisa uori. Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti hurumende yavamunangagwa iri kurwisa uori, ndosaka vamwe vakuru vakuru muhurumende vaine nyaya dzeuori dziri kumatare.
ZANU-PF vanova president vehurumende renyika yeZimbabwe is on the forefront fighting corruption. Ndo vari pamberi isu tichitevera, ndo vari kusaka kuti dzimwe nhengo dzinobva mubato redu munomu dzaa dzisingasungwi nenhau dzecorruption dzimwe dzakaparwa munguva yana president Mugabe vichisungwa pari zvino tisina tarisino kuti munobva kumatongerwe nyika ibato ripi kana kuti unobva kukereke ipi kana kuti unobva kunyanga ipi hatizi kutarisa izvozvo ndokusaka vana Douglas Tapuma vari mujeri kutaura kudai ndokusaka vana Zora Mugumbo vaine nyaya dziri kukoti ndokusaka vana Priscilla Mpfumira vaine nyaya dziri kukoti ndokusaka vana Undenge vari mujeri iko nezvima former ministers zvose izvozvo zvinokutaridza kuti hurumende haisi kumira pakurwisa corruption vavo vagara mwoyo vanga vari minister of health nekuda kwenyaya dzavo dzeukoti vakanzi chibudai mucabhineti hakukwanise kumirira mucabhineti yava munangagwa
kubvira pavakapinda muhofisi pane makurukota ehurumende anoti amai Priscilla Mpfumira vaobhadhaya mwoyo nevamwe vaive makurukota ehurumende vakaita savaIgnatius Chombo navasame Undenge vakasungirwa nyaya dzeuori sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo vanoti Matare anofanira kusimbiswa kuti ape mitongo inodzivirira kuparwa kwedzimhosva dzeuori munyika sangano reTransparency International rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inodarika bhiriyoni remadhora ekuAmerica nekuda kweuori gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Commission United Nations iri kuongorora zviri kuitika muBurundi inoti haina chivimbo nezviri kuvimbiswa neBurundi kuti iri kuwandidza mamiriro ekodzero dzevanhu. Commission iyi yaburitsa gwaro rayo iro rava mumaoko eUnited Nations Human Rights Council. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muCameroon vakaratidza kutsamwa zvikuru apo hurumende yakazivisa kuti urongwa hwenhabvu ye-2020 African Champions League hauchaitwe gore rino nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vanhu vanozviitira mabasa emaoko vanoti vari kufara kuti vave kubvumiswa kutanga kushanda mumadhorobha akasiyana-siyana, asi mari dzavari kunzi vabhadhare dziri kupa kuti vakawanda vavo vagare havo mudzimba. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa naIMF inoratidza kuti Zimbabwe iri pachidano chechipiri pasi rose kubva kuBolivia kuva nevanhu vakawandisa vari kuzviitira mabasa avo emaoko. Asi kuuya kwakaita chirwere cheCOVID-19 kwapa kuti zvinhu zviomere vanozviitira mabasa emaoko ava. Vachitaura muchinoi svondo rapera negurukota rezvemabhizimisi madiki neari pakati nepakati amai Stembiso Nyoni, imwe nhengo yeZANU-PF amai Hilda Gweshe vakati sezvo vanga vasingashande zvinhu zvavaomera zvakanyanya.
Pane makambani zvanga ari pano pamara vanhu vanga vakwereta mari kuti munhu atange kuti anonohodha something anenge akakweretawo mari. Ratino kuti ini sezvo COVID yatanga ndibvo mari inobhadhara pamwedzi pamwedzi mari iyo handisisina kwandinoiwana. Ratino handitakutsidzirwa kutorwa mudziyo mudzimba, unotorerwa kunzwika kutora sifiriji ndiana ndakabatisa.
Ko kuvhurwa kwaitwa mimwe musika kwabatsira here? Tabvunza mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Vasame Wadzai.
Ya misika yakavhurwa mizhinji yacho ndeinotengesa mafruits and vegetables. Ndiyo mbare iyoyo musika Lusaka Market kulawayo kudana Godini kuchiri kuvakwa saka kusati kwavhurwa. Then mutown muCBD chaimo panoko pakabana moyo yakavhurwa. Ndo yatiri kuchema nayo nenhau dzemari dziri kutaurwa kuti vanhu vauye kuzobhadhara. Anenge achinzi $5 per zora yatiri kuti yakawandisa. So in terms of kubatsira kwehurumende hapana so far chatiri kuona chinobatika chiri kuunzwa nehurumende kumusika iyoyi.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbon Malaya vanotenderana nemaonero aya.
Chidanho chekuregister chacho ichi hachina kunaso kuti tsakanyuke kune vazhinji. Nekuti ndingangotsanangura zvishoma zvirimo mukuregister, munhu anofanira kutanga atestwa kuti haana here chirwere cheCOVID-19. Tokutarisira mari yakaita sekunge kunana $25. Chechipiri, vanhu vari kunzwa vave neinonzi health certificate, kana certificate yezveutano inodawo kambhadharo futi kuti munhu aiwane. Chechitatu, zvichienda nekuti munhu ari kuita basa ripi, vanhu vari kunzi vange vane anonzi ma-tax clearance certificates vasati vatanga basa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti mabasa anoitwa nevanhu ava akakosha zvikuru.
Informal economy yakakosha zvakanyanyisisa, ino provide mabasa kune vanhu vasingakwanisi kuwana mabasa muformal economy. Uye vanenge varasikirwa zvakare nemabasa muformal economy vanopedzisira vakushanda muinformal. International Monetary Fund vakambobudisa gwaro rairakidza iro kuti informal economy muZimbabwe yakakura zvakanyanyisisa, ino contribute more than 60% to gross domestic product.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo hurumende inofanira kubatsira vanhu ava sezviri kuitwa nedzimwe nyika.
Dambudziko hatina nderekuti hurumende yedu yakabroka, dzimwe nyika dziri kupa mari kuma SME kuti vakwanise kudzoka back to business. Munomo vakapuwa $600 million zimudola. Inochikisa kudeedzera pazita, asi tikaidivida ne 6 million people vari kuma SMEs, zviri kureva kuti munhu woga woga ari ku SME ari kuona 100 bond, saka haina chinobatsira.
Sangano reCenter for International Enterprise rinoti pavanhu vari kuzviitira mabasa emaoko munyika, madzimai ndiwo akawandisa achisvika zvikamu 60 nemanomwe kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yezvekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange chibata zvekare nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nevanopikisa nevakazvimirira voga mukupera kwemwedzi uno. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yezvekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange chibata zvekare nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nevanopikisa nevakazvimirira voga mukupera kwemwedzi uno. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi matatu nevana, kana kuti 1034. Vadzidzi vakawanda vari kunyora bvunzo muchinoi vanoti havasi kufara nekunyorera bvunzo panzvimbo iri kuchengeterwa vanhu vari kuongororwa kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende haina chido chekurwisa nekupedza uori munyika, zvisinei hazvo kuti mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanobuda vachishoropodza uori uhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashow.com.